Vachitaura pamusoro pemamiriro akaita zvirwere zvepabonde nerurindi munyika pamwe nezviri kukonzera zvirwere izvi kukomiti yeparamende inoona nezveutano, mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano Dr. John Mangwiro vati munyika mune zvirwere zvepabonde zvakawanda zvakaita segonoria nesyphilis neHIV. Vatiwo huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cherurindi rwakadzikira zvichitevera kudzikira kubatwa kuri kuitwa vanhu neutachiwana hweHIV AIDS. Mukuru anoona nezvezvirwere zvepabonde mubazi iri Dr. Tsitsi Apollo vati huwandu hwevanhu vari kubatwa nezvirwere izvi hwakawandira kumatunhu eMidlands neMashonaland West. Vati mumatunhu aya zvirwere izvi zvakawandira munzvimbo dzinoitwa zvekuchera goridhe uko kune vanhu vakawanda.
So what we have seen is in areas where there are small scale mining activities with artisanal miners, these are the same areas that have got high numbers of STI cases and HIV cases as well.
Zvatakaona ndezvekuti kune maartisanal miners ndiko kwakazara masexual transmitted infections neHIV. Ndiko kunoendwa nevanotengesa bonde uye nekuda kwekuoma kwakaita upenyu. Havashandise makondomu kana kuzvichengetedza pabonde.
Dr. Apollo vati umbowo hunoratidza kuti munhu mumwe chete pavanhu vashanu anenge aine chirwere chepabonde anenge aine utachiwana hweHIV AIDS. Vatiwo zvakawanikwa kuti pavanhu gumi vanobatwa nezvirwere zvepabonde mumwe chete anenge akambobatwa nechirwere ichi. Vati nekuda kwaizvozvo vari kuita zvirongwa zvekuona kuti vanhu vanogara munzvimbo dzinobatwa vanhu vakawanda nechirwere ichi vaongororwa kuti havana zvirwere izvi here, kuvakurudzira kushandisa makondom pamwe nekushandisa nzira dzepabonde dzisingaparadzire zvirwere. Vazhinji vari kubatwa nezvirwere zvepabonde vachairi vemotokari hombe kana kuti magonyeti, vanorarama nekutengesa bonde, varume vanorara nevamwe varume pamwe nevanofamba munzvimbo dzinocherwa goridhe nezvimwe kana kuti maartisanal miners. Dr. Apollo vati pakaita dambudziko pakuendesa makondomu munzvimbo zhinji munyika muna 2018, 2019 pamwe negore rino, izvo zvakaitawo kuti vakawanda vabatwe nezvirwere zvepabonde. Bazi ravo rine urongwa hukura pazvirwere zvakaita sesyphilis pamwe nekuti vana vasatapurirwe utachiwana hweHIV nana mai vavo. Vatiwo munhu wega wega anenge aine chirwere chepabonde akaenda kuchipatara kana kukirinika anobva aongororwa kuti haana utachiwana hweHIV here.
We also have surveillance for STI surveillance where we regularly.
Pane zvakawanda zvatinoita zvakaita sekuongorora kuti nzira nemishonga yatinoshandisa kurapa masexual transmitted infections zvinoshanda here, pamwe nekunyora vese vanenge vaenda kunorapwa masexual transmitted infections kuti tizive kuti vanhu vangani vanorwara nezvirwere izvi.
Asi vati pari zvino nyika ina mishonga yakakwana yekurapa maSTIs uye zvakakosha kuti paramende ione kuti vapiwa mari inokwana kutenga mishonga iyi. Munyori anoona nezveutano mubato guru rinopikisa reMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende ikoshese nyaya dzezveutano pamwe nekugadzira upfumi kuti vanhu vawane mabasa vasaswera vachikorokoza.
Kwanzirwa nenyaya yekuti izvo vanhu havana zvokuita. Vanhu vari kuenda vachitsvaga mabasa kwakaita sekunokorokoza vachigara kwavanongoungana vasina mhuri dzavo. Vanhu vari kuseparetwa nyangwe yehurumende yacho pachaya haisi kuunganidza amai nababa pamwe chete. Unoona mukadzi ari kuzvishava nemurume ari kukadoma. Kuti vaisei pamwe chete maticha vese, hurumende haisi kuda kutevedzera izvozvo.
Vatiwo mishonga inofanira kuwanikwa muzvipatara kuti vanenge vaine zvirwere varapwe. Dr. Mangwiro vati pane imwe mishonga yave kutadza kurapa maSTIs uye vave kuongorora mishonga iyi kuti vaone kuti inokodzera kuti varambe vachiishandisa here. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangujam.